Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Azvisi zvinhu zvinotambirika, chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangu buda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Mabhanga onyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes iwo vakaisa madhora ekuAmerica mumabhanga.
Nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. Ndopane question iripo.
VaMorgan Tsvangirai vanoti hurumende haifanira kumanikidza vanhu kutambira mabond notes. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Kunyange hazvo Reserve Bank of Zimbabwe pamwe nehurumende vachiti vanhu havasi kuzomanikidzwa kushandisa mari dzemabond note iyo ichatanga kushanda mwedzi uno, mabhanga munyika anoti haasi kuvimbisa vanhu kuti vacharamba vachiwana madhora ekuAmerica here ayo, uye vanotiwo madhora ekuAmerica ari maakaunts avo anogona kusandurwa kuve mari inenge ichidiwa neveRBZ. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavakanyorera kuvanhu vanoshandisa bhanga iri, mukuru weStandbic muZimbabwe vaJoshua Tapambwa vanoti vasingagutsikane neizvi vanofanira kuenda kubhanga kwavo kuti vanopiwa tsananguro. Tsananguro yange ichipiwa ndeyekuti kunyange munhu akatumirwa kana kuisa mubhanga madhora ekuAmerica haakwanisi kutora mari iyi ari madhora ekuAmerica panguva ichatanga kushanda mabond notes. VeBarclays vange vachitaura zvimwezvo vachiti vakuru vanoona nezvekushandiswa kwemari munyika veReserve Bank vanogona kuudza mabhanga zvekuita nguva ipi zvayo, uye vanhu vanofanira kutarisira kuti mari dzavo dzichashandurwa kuve mabond notes kana mari ipi zvayo inobvumidzwa kushandiswa munyika. Zvave kuitika izvi hazvienderani nezvange zviri kutaurwa nemukuru weRBZ vaJohn Mangudla pamwe negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, avo vaiudza vanhu kuti hapana achamanikidzwa kushandisa mabond notes. Mumwe mugari wemuHarare asina kufara nedanho riri kutorwa nemabhanga, Malvin Mukudu, anoti zviri pachena kuti veRBZ nehurumende vari kunyepera vanhu.
Azvisi zvinhu zvinotambirika, chitsotsi chaicho chiri kuitika chiri pachena. I think dai hurumende yangu buda pachena kuti yakudzorera Zimbabwe dollar.
Imwe nhengo yeZimbabwe Activists Alliance yekuManicaland Tapiwa Chitambo audza Studio 7 kuti zvaakiitwa nemabhanga izvi zvinoita kuti vanhu varegedzekisa mari yavo mumabhanga zvachose.
Peita kana uine US dollar rako dhora muhomwe ka gaisa pasi pepiro, handiti pane kuti uriise mubank uzoribudise rape pariri worthless.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linet Mudewe vanoti vana vemuZimbabwe vanofanira kuramba mabond notes uye vanofanira kupiwa mari chaiyo.
Saka zviri kuvana veZimbabwe kuti vabvume kuti waisa mari yako iri maUS nemaranzi wauda kupiwa iri bepa risingatengi anywhere else.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neRBZ nemabhanga kubira vanhu uye ndozvichaita kuti vanhu varambe mabond notes. Zvichakadaro muzvinafundo Love Mo Maduko vanoti mangwana vachaendesa mapepa kudare repamusoro vachipikisa kuparurwa kwemabond notes uye zvakaitwa navamugabe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti hurumende haifanira kusimudzira vanhu matemo kana makano kuti vashandise mabond notes.
Nyaya inonetsa ndeyekuti vanhu vanobvuma here kuti vaseenzese bepa yonzi yamari. ndopa ne question iripo vanhu vane confidence here nema bond notesiwa uye ndo solution here ku crisis yatiri kufesa dambudziko riripo ndiro kuti patakaisa dollar tingadai takamuva kunotsvaga nyaya yekuti toita sei kuti wane currency yedu. Dollarization hazvingorevi kuti inofanira kugara iripo forever and ever. Inofanira kuti after some time moisawo currency yenyu ndounge makwanisa kuunganidza mari yekunze yakati wande. Now izvinoizvi pane mabond notes hakuna mari yekunze and vanhu vari kutora mari dzavo, saka tinoramba tichingoshaya mari mabhengi. Iwo mabond notes acho haagoni kunoreplace maus dollar kune mabhizimisi vanogona kunotenga zvinhu outside. Ndosaka muchiona kuti zvino zvinhu zvakutotanga kuda kutanga kudi kushayikwa nokuda kuti vanoodhesa zvinhu vayavaya vanoodhesa remaus dollar, havaodhesi nemabond notes. Indaigara ndichitaura ndichiti ndakamboti nini, trading partner wedu vatinozvidzana naye isouth africa vane rand. Hazvirevi kuti vana mukasevesa randi mosevesa forever. Even Botswana, even Namibia yaigara ichisevesa randi, but vakazoona kuti vane currency yavo, vane mari yavo yavanogona kuisa, inonzi pula, vamwotowo dollar, you know. Saka dambudziko raapanapa ndiro kuti mabond notes haasiwo anogona kusolva nyaya yatiri kusangana nayo. Saka vanhu vachangoona kuti uku ndokupererwa chaiko.
Saka muri kuti dei zvaibvira pakashandiswa hapo kana randi Zimbabwe isati yaenda ku US dollar?
Tiri kuwana vanhu vana mazvikokota vari kutaura kuti Zimbabwe inoita trade neSouth Africa 95%. Hatina trade neAmerica. Saka munoona zvinhu zvinotiomera munoona kuda kuti tiri kusevesa US dollar isisina trade neAmerica. But tine trade neSouth Africa. Saka barhanda akawanda muno hatiiti problem yecash.
Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atichangotambira anoti gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo vazvipira kusangano rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana kunzwa nezvenyaya iyi vachitiwo ZAC inoita mabasa ayo oga zvisinei nemapurisa. Mapepanhau eNewsday neDaily News ati vaMoyo vaenda kunozvipira kusangano iri. Hatina kukwanisa kutaura navaMoyo sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. VaMoyo vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvisizvo mari yeZimDef inosvika zviuru mazana mana zvemadhora. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa matongero ari kuita bato rezano PF, tiri kutarisa kwakabva bato iri nepariri parizvino. Thomas
Bato rezano PF rakavambwa muna 1963 rikashanda nemwamwe mapato mukurwisa hurumende yevachena kudzamara nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Kubva pakawana nyika rusununguko, bato iri ndiro riri kuramba richikunda musarudzo, kunyange hazvo yemapato anopikisa vachiti bato iri rinobirira musarudzo. Nhengo yezanu PF inomirira Highfield Mparamende vapsychology Maziwisa vanoti bato ravo riri kuramba riri panyanga nepamusana pekuti kubva parakapinda mumasimba muna 1980 bato ravo riri kuramba richikoshesa pamwe nekuzadzisa zvido zveveruzhinji zvavanoti zviri kuita kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo pose panoitwa sarudzo.
Secret iri pakugona basa iri pakuita mapolicies anoye zvido zvevana veZimbabwe pamwoyo. Mapolicies iyayo ndoite kuti aonekwa nevana veZimbabwe kubva Limpopo, Zambezi, Chirundu kusvika Beitbridge. Vanoona mabasa eZimbabwe anobatika, ndosaka ticharamba tichihwina nekusingaperi.
Mashoko avamaziwisa akatsinhirwa nemurongi wemisangano muzanu PF vaSevia Kasukuwere, avo vanhu vezvakare gurukota rinoona nezvematunhu.
Zanu PF ndo pati yavanhu. ZANU PF ndiyo pati ine zvido zveruzhinji rweZimbabwe. Kubva pakuambwa kwayo kusvika pari nhasi, veruzhinji vanoziva kuti musangano unomiririra zvido zvevatema. Uyezve tichitenda vanhu vemuZimbabwe vanoramba vakatsigira pati yavo zvingare mezvingadi.
Kunyange hazvo amazivisa navakasukuwere vachitibato ravo rinogara kunda musarudzo. Mamwe mapato anopikisana nezanu PF anoti bato iri rinobirira pose panoitwa sarudzo. Zvichakadai, imwe nengo yezanu PF muzvare rudo charedzera vanoti vari kufara zvikuru nekuti bato rezanu PF ndiro rakaita kuti veruzhinji vawane ivhu, uye vari kufarawo neurongwa hwebato iri hwekuwanisa vechidiki nzvimbo dzekuvakira dzimba kana kuti mastendi. Nokudaro muzvare charedzera vanoti ivo nevamwe vezera ravo vachavhotera zanu PF pachaitwa sarudzo muna 2018. Kunyange hazvo bato iri rave nemakore akati kuti richitonga, vamwe vari muzanu PF vave kutaura muchihwande kuti mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vave kufanira kusiya matomu pamusana pekuti vakwegura. Asi vakasukuwere vanoti vachaedza kusimbisa bato ravo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti vamugabe vakunde zvakare musarudzo idzi, vachiti ndivo vakazodzwa naNyadenga kuti vatungamirire Zimbabwe. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanoda kupandukira bato ravo vachasara vari pamhene bato ravo richingotonga kudzamara madhonge amera nyanga.
Kuti zanu PF irambe ichitonga, pane zvinhu zvitatu pano pamusoro penyika yeZimbabwe. Chokutanga, tine vanhu, vanhu vacho ndimwi. Chepiri, we have land, tinevu. Handiti, chetatu, tine mvura, toda mvura. Saka, tinofanira kuita mirayiro nezvirongwa zvokuti ivhu ribatane nevanhu, vanhu vabatane nevhu. Mvura yodiridza vhu, vanhu vomwa mvura vorarama. Zvitatu zvabatana. Sokudenga, Mwari Baba, Mwari Komana, Mwari Mweya Mutsvene. Ivhu, mvura, zvitatu. Zvinofamba zviri zvitatu zvitatu. Tawizisa, zvino takati tatora nyika yedu tikati ivhu kuvanhu, tikatora mapurazi ivhu rose tikaridhikira kuna varehurumende.
VaMnangagwa vari kukurudzira kuti veruzhinji varambe vachivhotera bato ravo kuti rirambe riri mumasimba.
Pamberi negwara zanu PF, pamberi negwara zanu PF, pasi nemandu. Kana ukasotevera gwara rezanu PF, ukatsauka mugwara rezanu PF, unosara unorashwa. Iyo zanu PF hairashiki, inoramba ichingoenda, ichingoenda, igongoenda, ichingoenda. Iwo uchirashika, ugorashika, ugorashika. Ameno pakati penyu vanofarira kurashika, vachisiya chitima chezanu PF chichingofamba, chichingofamba. Zanu PF ichingotonga, ichingotonga, ichingotonga. Vanopanduka, vachingopanduka. Iyo ichingotonga, ichingotonga.
Nekune rumwe rutivi, vaimbotungamirira boka remadzimai muzanu PF, amai Opa Muchinguri Kashiri, vari kukurudzira kuti madzimai achitorawo zvigaro zvepamusoro mubato ravo.
Voice remadzimai rinodikanwa, nekuti madzimai anewo zvaanoshuwira muupenyu hwavo. Zvinonzi musha ndimai.
Mashoko amai Muchinguri Kashiri anouya apo zvichinzi pane zvikwata zviviri zviri kurwira kutora masimba kana vamugabe vachinge vabva pachigaro. Chimwe chezvikwata izvi chiri kudaidzwa kuti Generation 40 kana kuti G40, uye chinonzi chiri kutungamirirwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe. Chimwe chepiri chiri kudaidzwa kuti Team Lacoste chinonzi chiri kutungamirirwa navamunangagwa. Zvichakadaro, amai Mugabe navamunangagwa varikuramba kuti varikuita zvezvipoka zvipoka muzano PF, vachiti vese vakanamatira pabhachi ravamugabe. Mubato makaitawo zinyekenyeke apo vakarwa hondo vakati vainge vagura muchato navamugabe vachiti vainge votadza kutonga. Sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti nyika yananga kumawere. Mashoko aya anotsigirwa nemunyori mukuru wesangano iri vaVictor Matema Danda.
Damudziko edu ratave naro parizvino nderekuti zvatakarwisa zvimwe zvacho ndozvatakuona zvaakutimbandidzira zvakare nhasi. Saka tiri kufunga kuti sekutaura kwakuchiita vamwe istage kana chinhano chebindura zvunhu chatinacho kuti tinoda inonzi a democratic society, but democracy namo yayo ndeyekuti inotaurwa zvakasiyana nevanhu mairana nezvavanoda. Vanodzvanyirira vamwe vanoti tine democracy, vanodzvanyirirwa vanoti toda democracy, vane zvavanoita vanotaura democracy. Saka isi tiri kufunga kuti ngapave nekusununguka kwevanhu pakuita zvinhu zvavo, uye dzimwe nyaya dzatiri kuonawo dzekuti vanhu vanombunyikidzwa nekuita zvakadidi, tiri kuti izvozvo ngazvigume. Mascandals, corruption dziri kuitika, tiri kutiwo ngadzi.
Asi kunyangwe paine zinyekenyeke, vakawanda vanoti bato rezano PF richiri rakasimba zvekuti kuda kuti rave zuru rapinda nyoka, kungotaura nekuti muroma uzarirwe nerwizi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu mangwana, apo tichange tichitarisa kuti madzimai ari mubato rezano PF ari kukwanisawo here kuwana mukana. Kana paine zvamunoda kutaura nezvechirongwa chedu chekutarisa zviri kuitika muzano PF izvi, tumirai text message kana video paWhatsApp namba yedu inoti 001-202-465-0318. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muSouth Africa apa mutongo wekuti gwaro rehurumende rinotaura pamusoro peuori wakaitwa nemutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma riburitswe pachena. Mutongi uyu apa mutongo uyu nhasi mushure mekunge vaZuma vamisa danho ravo rekuda kurambidza kuburitswa kwegwaro iri kuti rionekwe nemunhu wese. VaZuma vashamisa vanhu vose kusanganisira vatongi paziviswa nechikwata chavo chemagweta kuti vave kuturura gwaro ravo rekupikisa kuburitswa kwegwaro iri, iro riri kuvapomera kuita zveuori. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa munyika nhasi kuti vaite musangano wekudyidzana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Makurukota enyika mbiri idzi nhasi aswera ari mumusangano kugadzirira musangano pakati pavamugabe navaZuma uyo uri kuitwa mangwana. Mukuru muhofisi yavaZuma Dr. Bongani Ngulunga vati vaZuma vachapinda muZimbabwe mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge akavabvunza kuti musangano uyu wakakosha zvakadii.
Chekutanga nzvarenya wenyaya yekuti iko sekuziva kwamunoita inini, zvinhu zvizhinji zvinoshandiswa muZimbabwe nyanyanya zvekudya zvinobva kunyika yeSouth Africa zvinotogadzirwa iko kuSouth Africa kuno zvichienda kuZimbabwe, zvimwe zvinobvawo kunana Botswana, nyangwe zvekupfeka chaizvo kana zvisina kubva kuChina zvinenge zvabva kuno kuSouth Africa. Saka randarirai inini kuti kutemerwa kwakaitwa mutemo westatutory instrument 64 nehurumende yeZimbabwe kunyangwe zvazvo tisina kupata zvakati tsikiti kuti kudyidzana kwamira pati. Fungidziro yangu ini ndeye kuti kudyidzana kunogona kunge kwakati dzikirei. Mukudzikira ikoko zvinodaro zvichibatsira nyika yeSouth Africa kuti vaite nhaurirano nenyika yeZimbabwe. Izvi zvinogona kubatsirawo zvakare kuti ivo vamugabe nehurumende yavo vange vachinzwisisa kuti zvakakosha sei pakuti vange vachirerutsa mutemo unoita kuti kudyidzana kuve nyore pakati penyika yeZimbabwe nenyika yeSouth Africa.
Zvii zvamungaone imi zviri zvakakosha kuti ivo vazuma semutungamiriri weSouth Africa navamugabe vazee pavachasangana?
Zvaibatsira chose dai nhaurirano dzavo idzi dzaizopfuurira mberi dzichitarisawo nyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti vakauya vakasangana votaura nyaya dzekudyidzana, nyaya dzekutengeserana chete chete, vasingatarisi nyaya yekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakatarisana nenhau yekuti gore ra2017 ratadongorera iro vazhinji vakabata mapemiti, hapana chinango chekuti zvichagadziriswa.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa, naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nyaya yekudyiwa kunonzi kunoitwa dzimari dzinenge dzatumirwa kumusha, kungava kuhama kana kuvana vanenge vakasara kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika. Dambudziko iri rinonzi rakakura chose, izvo zvinonzi zvave kuita kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvishandise makambani pamwe nevemichovha kana zvotumira mari kana zvitengwa kumusha. Mukuziya nezvinyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo mashandiro anoita nhengo dzesangano ravo nezvitsvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa.
Matambudziko iwayo ari kuwanika zvikurusa semuenzaniso. Pane vamwe vaitumira mari kubva kuUK kuti imba inge ichivakwa. Aitumirwa wacho aitotora mifananidzo yeimba yaitovakwa pane mumwe musha achitumira murizi wemari. Saka zvinhu izvozvo zviri kuwanika zvikurusa kuburikidza nekutambura kuri kuita vanhu kuZimbabwe. Munhu akangobata mari anototanga kufunga kuti rega nditombotanga ndapinduka, rega ndimbononwa kana zvinodhaka, sekuti zvinodhaka vanozviona vachizvishuvirawo. Asi nenyaya yekuti havatikusenza vanhu vekuZimbabwe, zviri kuzogumisira zvaita kuti vazoda kupinduka kana kudya mari dzevanhu vanenge vatumira. Saka zviri kuwanika zvikurusa zvichiitika chaizvo tine matambudziko akaita saiwayo. Vanotenge vari hama chaidzo zvekuti vanenge hama dzinenge dzatumirwa mari, asi dzotadza kuzovimbika nekuda kwenhamo iri kunyika yeZimbabwe.
Tinonzwawo kuti zvikuru vechidiki vanava vanenge vasiyiwa kumusha vabereki vachienda kunze kwenyika, vakanga vachitumirwa mari idzodzi, vazhinji vaakutopinda mune zvinodhaka kana kuita mapata asingaperi. Muri kuzvinzwawo here kana kuti zvingori kuhama chete dzamuri kutaura?
Aiwa, zviri kuitika zvikurusa kuti vechidiki kana vachinge vatumirwa mari, nenyaya yekuti vazhinji vacho havasi kushanda, saka vari kuzogumisira vaita saizvozvo vakatumirwa mari nevabereki vanenge vari kudiaspora. Uye mapepa ari kuti netseiwo kuvanhu vari kudiaspora kuti munhu akwanise kuti ango achinoona kuti zvinhu zviri kufamba here, havasi kukwanisa kuti vange vachinoona kuti zvinhu zviri kufamba here. Saka kuri kuzogumisira kuko kuti zvone vechidiki vazhinji vari kuzoshandisa zvinodhaka, vachitenga zvinodhaka nemari iyoyo, nepamusana pekuti vanenge vajairira kushandisa zvinodhaka, vozogumisira vaakuzoshandisa mari nedzinenge dzine humwe urongwa dzinenge dzatumirwa nevanhu vari mudiaspora.
Vari mudiaspora kana kuti vari kunze kwenyika vangatora matanho api vaJuru kuti vange vachibatsirika? Toti vakundikana kuwana mapepa ekuti uende kumusha nguva iripo, ndezvipi zvamungakurudzira kuti vanhu vaite?
Zvanoti netei nekuti tichiuti ungatizvoni mapurika ine munonditarisirawo hakuna mupurika anokwanisa kudaro, asi kuti zvinotongoda kuti bedzi vange vachitotumira vanhu vanenge vaine mapepa kuti endai munonditarisirawo kutizvoni zvandakatumira kuti zvinge zvichiitwa, ingave kuvakaipa kuti imba iri kuvakwa here, imba yaapapi. Asi zvinhu zvinongozoitika mashure menguva yakareba, nekuti iye wacho nawo anenge ari kufanwa kuenda kuZimbabwe kwachona anenge achishanda, haakwanisi kuti ange achingoenda nguva yese isatina kutarisira. Saka mari inezenge yatodyiwa nechakare.
Imi vaJuru mune sangano renyu rinopinda munyika nokubuda revanoita zvekutengesa ivava, munokwanisa here kunga muchitumwa nevanhu kuti munoona kana zvingava zvivakwa kana maprojects avari kuita kana ukuona kuti vana vari kuenda kuchikoro here?
Hongu ndozvatinonyanya kuita zvikuru saizvozvo kuti kana vachairi vedu vachinge vatumirwa nezvinhu vanofanirwa kusvika voona kuti vana vatumirwa vacho varipo here, zvivakwa zviri kunge zvichivakwa nenzira yakanaka here zvave pachidanho here chinoenderana nemifananidzo yavanenge vari kutumirwa nevavanenge vari kutumira mari vangave vana kana hama. Saka tiri kwere basa ratinoita kuti tinge tikurudza vanhu vari mudhayasipora kuti mari dzavari kutumira dzinenge dzichishanda here zvavanenge vatumira zvichinge zvichishanda.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association nevaDennis Juru vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland. Musangano uyu unoitwa neUnited Nations uye unonzi Universal Periodic Review. Pamisangano iyi nyika inoiswa pachikero pachitariswa zvairi kuita kuchengetedza kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara, uye vati hurumende iri kushanda nemhuri yavadzamara kuita izvi. Asi mhuri yavadzamara yagara ichibuda pachena kuti hurumende haina zvairi kuita mukutsvaga mumwe wavo uyo akatsakatika gore rapera muna kurume. VaMnangagwa vatiwo Zimbabwe yaita zvakawanda kuchengetedza kodzero dzevanhu. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti muZimbabwe makaberekera ingwe. Nhasi izuva rekucherechedza kodzero dzevatori venhau kana kuti International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. Mumakore gumi apfuura, UNESCO inoti vatori venhau mazana manomwe vakashaya. Mukuzeya nyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata vaJohn Chirinda vanoisa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations akavabvunza maonero avo.
Saka mukatarisa nhasi sekutaura kwatiri kuita kuti nhasi tine zuva rekupemberera nenyaya dzecrime dzinotaurwa towards majournalists nechichi, tikuti isusu munhu wese mudunhu ijournalist, asi tine avo vanenge vaenda kumberi. Saka vana ivava vanoda kuti vadzidziswe vagone kuzoshanda mumaradio stations edu. Vana ivava havadi kuti vashungurudzwe. Tinoti pasi nekushungurudzwa kwemajournalists anoita basa mumadunhu, tinoti pasi nekushungurudza vana vane chidokwaira chekuti vange vachipa information munzu, tinoti pasi nekutambudza vanhu vanopa kana kuti kuprovider information. So zuva ranhasi tichipemberera kudai tikuti isusu vana ngavapiwe mukana wekuti vadzidzire kufambisa mashoko. Tikuti vanhu kana vakanga vaine zvinhu seconstitution yedu nyowani inotaura nenyaya yemabill of rights, vanhu vanenge vachiwana mukana wekukurukura. Saka chinhu chakakoshesesa zvakanyanya kuti community radio dzinge dzichipiwa priority kuti dzitaure nyaya yemahuman rights nedevelopment yemudunhu.
Permanent Secretary of Ministry of Information, Media and Broadcasting Services, George Charamba, vakati havasi kupa my licenses iko zvino.
Vacharamba munhu anonzwisisa mabasa eradio, munhu zvakare anotoappreciata emabasa eradio nekuti ndokwavanoshanda. Vakatadza kuappreciata basa recommunity radio, zvinhu zvinotishungurudza.
VaJohn Chirinda vanoisa chigaro wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations vari parunare muHarare nachioneso Jani weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevabereki vari kunze kwenyika ava vari kusiya vana vari kuZimbabwe, vamwe vacho vachinzi vanoguma voita musikanzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp. Nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mabanga unyorera vanhu tsamba achivazivisa kuti vataure pfungwa dzavo panyaya yekupiwa mabond notes ivo vakaisa madhora ekuAmerica mumabanga. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voshorwa nemagweta nemashoko avo kumusangano weUnited Nations kuGeneva ekuti hurumende iri kutsvaga vaitaidza mara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Semazuva ose, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo achikupai nhau murimi rwendevele.